reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 17 Ndira 2024. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Evans Zeninga, ndiri muWashington DC, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees nama US dollar ndikati ndo zvatova standard.
Rine sangano rinomiririra varayiridzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi chimbi pakati pevabereki, varayiridzi, vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro.
Zuva nezuva tinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation yemadirectives egovernment.
Asi hurumende inoti vanotyora mutemo wayakadzika muzvikoro vacharangwa. Vamwe varimi vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kupa kuti vashaye tariro mwaka uno. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri werimwe sangano revarayiridzi Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vari kukurudzira kuti paitwe nhaurirano nechimbi chimbi pakati pevabereki, varayiridzi, vakuru vehurumende nezvikoro. Izvi zvinotevera mashoko ekuti zvinhu hazvisisina kumira zvakanaka kune zvimwe zvikoro sezvo zviri kurambidzwa kudzinga vana vasina kubhadhara mari dzechikoro, uye kurambidzawo kuwedzera mari kana kubhadharisa nemari dzekuAmerica chete. Hurumende inoti zvikoro zvinotyora mutemo uyu zvicharangwa. Hurumende pachayo inonziwo haisi kubhadhara mari dzevana vanoshaya pasi pechirongwa cheBasic Education Assistance Module kana kuti BEAM. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata mukuru wePTUZ vatakavafira Zhou.
Nyaya dzekubhadhara maschool fees nama US dollar ndikati ndo zvatova standard muzvikoro. Maminister officials ndo anotoita sokuti akupenga kana kusaziva zviri kuitika muzvikoro. Saka kutora zvikoro 23 zvinongori padhuze nawo kuda mwara zvibatsiri. Zvikoro zvinopfuura kuma 10,000 zviri kuchaja mafees ema US dollars.
Iro dambudziko rapinda musha iri ringagadziriswa sei, Dr. Joe?
Chingapa kuti izvi zviite zvishoma. Panotoda musangano wechimbi chimbi wokuti vaministry officials aripo apa, vakuru vezvikoro varipo, varayiridzi varipo, maparents aripo. Kana pasina kutaurirana tinganyeperana, because dzimwe mariwo dzinodiwa muzvikoro hadzikwanisi kurana chikoro kusvika koto riripere. Kumabhodhingwo kana hurumende ichitaura kuti vana havamanikidzwe kubhadhara fees tombotorudai chikonzi.
Ko chikonzi chakaipeizve, Dr. Joe?
Chikonzi hachikwanisi kufamba, vana vanobva kwakasiyana siyana. Vamwe vanobva kuHarare chikoro chiri kumberengwa, vamwe vachibva kumberengwa chikoro chiri kuHarare. Zvinone, saka zvinoda kuti titesa musoro pamwe chete tibvumirane kuti mafees angabhadharwa zvakadini. Asi hongu kune vamwe vashomawo vakuitira ujire vakuchajawo mari dzama US dollars dziri beyond the ability yemaparents even navarayiridzi. Saka kwatovawo neabuse, and abuse yachona vari abusive, havatombobatwi kana even nedistrict kana neprovince.
Nechikonzero chei vachikwanisa kuita madiro ajojina?
Kuti vanenge vachitodyikidzana nevanhu vari ikoko. ma district officials, ma provincial officials, mari dzavo dzinongovawo mashangura pata. Havatori na education allowance kuti vamwe vavo vakutokundwawo nevanhu vanosupervisor, vavisor, maticha ari muzvikoro. Saka zvakaomera kana kukurira kumusoro setsvimbo. Zvinotoda musangano mukuru wekuti vanhu vanotaurira nachokwadi kwete kunyarana. Saka zvongoti munhu anongomira woti hei zvazviiti, hationi zvichiita. Kuda chingaita ndiyo kuti education is the right.
Muri kukurudzira kuti paitwe sei apa mukatsanangura?
Hurumende iwane way yokuona kuti vana vanoenda kuchikoro kana kuti mafees ari subsidized obhadharawo anokwanisa kuti vabereki vabhadhare, but the whole house with ana infrastructure na zvimwe zvakadaro zvichisubsidize nehurumende ichipa yatinoti mari dzokuti zvikoro zviri kumashure zvikwanisewo kuti zvibudirire zvavane mabook textbook vana vadzi.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, Dr. Takavafira Zhou, vange vari parunare kumasvingo na Blessing Zulu weStudio 7. Asi kunyangwe zvinhu zvaita manyama amire nerongo, mutauriri mubazi rezvedzidzo vataungana ndoro, vanoti zvikoro zvinotsaudzira zvicharangwa.
Zvone zvatinenge tichingoita tichibata chikoro chinenge chaita violation yemadirectives egovernment.
Mungati zvave zvingani zvazvikanda mukanwa mamupere?
Kuti zvazvingani handisati ndane mastatistics acho, asi tiri kupinda tichiti chatanzwa toenda tondobata, chatanzwa toenda tondobata.
Muri kutora matanho api kune vanenge vazvambarara pamusoro pemutemo?
Matanho atiri kutora ndeyekuti tiri kutaura nahead. Obviously anopiwa yatinoti want them caution statement. Tikaona oramba achidaro anenge akuchacha.
Mutauriri mubazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vange vari parunare muHarare na Blessing Zulu weStudio 7. Nyanzvi mune zveupfumi uye vari chipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vanoti kuti dhora remunyika ridzoke zvine mutsindo richitambirika uye kugara, hurumende inofanirwa kutora matanho akasimba anosanganisira kuona kuti veruzhinji vave nechivimbo naro. Vagwanyanya vanoti nzira inoita kuti hurumende idzore dhora remunyika zvine mutsindo inofanira kuona kuti zvinhu zvakaita semitero zvabhadhariswa nemari yemunyika. Pari zvino mitero mizhinji iri kubhadharwa nedhora rekuAmerica, uye mitengo yezvinhu zvakawanda iri kutarwawo iri mumadhora ekunze, sezvo vanhu vasisina chivimbo nemari yemunyika nekuda kwekuramba ichishaya simba kwariri kuita. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaGwanyanya.
Hongu tinoziva kuti kumberi kunoenda uko zvichida nemafambiro atinge tichiita nemagadziro nemarukiro anenge achiitwa nyaya yacho tichazokushandisa mari yedu. Asi rudzo rwendo rwacho rwandinozama kusimutsanangure kuti pazvinomboshata zvichidirika nazvo zvinenge zvichigadziriswa, asi zvichigadziriswa hatisviki yedu. Tisingasviki yedu tinoramba tichivavarira, tichichengetedza, tichibatira kuti igone kunosimuka zvechaizonomira yega tozochitika panguva yekuti vanhu tinenge tadzikana kuti mari yedu yachisimba yachimira yega zvekuti tinogona kuishandisika tongoitawo sedzimwe nyika.
Saka zvinogadziriswa sei vaGwanyanya?
Ndakupai nyaya dzemuisa mari yeforeign currency munyika nenyaya yekuvhara mbombi dzemari. Zvoreva kuti kana hurumende ikati chino nechini chimitero chinofanira kubhadharwa nemari yemazimbabwe ndola, sezvavakamboita kumashure vakati mitero inodzima TTG ngaibhadharwe nemazimbabwe ndola. Pavakadaro tinoreva kuti iwo nyange ukada kuti itengese mazimbabwe ndola ako uri kutengesa, asi mangwana hurumende inogogodza ichiti dora mazimbabwe ndola aya kuti ubhadhare mitero yangu inonzi super demand yemazimbabwe ndola. Saka izvi ndozvandinoona sekuti zvingatidzokeredza padzikamo. Ndati chitazve padzikamo. Sezvakamboitika mwedzi yapfuura. Mwedzi yekuna kuna machikumi kuya mwedzi yapfuura. Zvakamboitika izvozvo. Saka ndinotarisira kuti zvikaitika zvese kudaro tinodzoka padzikamo. Asi tinanderiko hatitarisiri kuti tinge tingovhungana zvakadai panyaya dzedzikamo. Aiwa, tinotarisira kuti pachivawo nedzikamo inoenderera mberi kwenguva yakatandavara.
Asi mitemo imwewe yakafanana neyekuti vemabhizimisi kana kuti vezvitoro vakukwanisa kuenda kungonohodha kune mamanufacture kune vanogadzira zvinhu, mitemo inorerutsirawo here kana kuti inosiya vemahorosero vari mubhizinesi vagwanyanya?
Dambudziko hongu riripo, tinoziva kwarinobva. Asi zvimwe zvangazvochiitika zvakuda kuti zvidzoreredzwa. Upfumi hwedu hwanga hwanyanyira panze painformal system. Unoda kuti hudzoreredzwe pakare senyika dzimwe dzese dzinongofambawo zvakanaka. Tese ngana ngana achibhadhara mitero paanofanira kubhadhara mitero.
Nyanzvi yezveupfumi uye varichipanga mazano chebhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe vaPersistence Gwanyanya vange vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Nyanzvi munyaya dzezvekurima dzinoti mwaka wekurima hauna kumira zvakanaka rwendo rwuno sezvo mvura yakanonoka kuturuka ukuwo vakawanda vasina madhamu ekuti vadiridzire mbeu dzavo. Varimi ava vanoti kushanduka kwemamiriro ekunze kana kuti El Nino kwapa kuti kurima mbeu dzavajaira dzinoda mwedzi yakawanda kunetse. Hurumende yakatoparura chirongwa chekudyara makore checloud seeding, asi izvi zvinonzi hazvina zvakawanda zvazvichabatsira. Asi havasi vose vane misodzi pamatama. Mutungamiriri werimwe sangano rinomiririra varimi reIntegrated Commercial Farmers Union of Zimbabwe, ICFUZ, amai maiwepi GT, vanoti varimi vakabata mvura yekutanga zvakanaka vane mbeswa dzavo dziri kukurawo zvakanaka.
Varimi vakatanga kudyara nemvura yakatanga kunaya. Nyangwe hazvo zvirimwa zvavo zvakarohwa nezuva kwenguva yakareba, vane mumera wakanaka zvikuru uye chibage ichocho chava kufurura.
Asi vanoti varimi havazoshayi havo mamwe matambudziko.
Mukurima kwose matambudziko haashayiko. Dambudziko guru nderekunonoka kuwana mainputs akakwana, kushomeka kwemvura yamadiridziro, kushomeka kwemagetsi apo varimi vanenge voda kudiridza nekunonoka kubhadharwa zvirimwa zvavo kana vatengesa.
Nyanzvi yezvekurima vanoshanda vakazvimirira sechipangazano muzvare wadzanai Manyore vanoti mwaka uno unoda kuti murimi angwarire sezvo mvura iri shoma.
Mwaka watakatarisana nawo hauna kumira zvakanaka, isi mwaka yatakajaira iya. Saka kuitwa kuti murimi zvimurerukire pakuburitsa mwari paho dai zvaikwanisa kuti ndima dzatajaira dziya pamwe tichipfupikise mbijana, nekuti dzimwe nguva mukaita ndima dzakakurisisa nepaane mwaka kuriritira dzinozonetsa. Rwepiri ndingataura iwo kuti varimi dai vaikwanisa kupinda mumashort season varieties dzandingati mbeu dzinokurumidza kusvika.
Ambuya Rosemary Mbizi vanorima vari kuchikomba kuchivhu vanoti zvipfuwo zvavo zvichiri nani asi muminda hamuna kumira zvakanaka.
Mvura haisi kunaya. Mvura tiri kuchema mvura zvikuru. Yatakawana muna December yakatibatsira kuzvipfuyo. Zvipfuyo zvaane sora nemvura yokunwa. Muminda umu ndomune dambudziko guru. Mbeu dzedu dziri kuchema mvura. Mvura ishoma zvachose zvokuti hatina kana tarisiro yokuti tinopinda mumaguta. Kudziwana mbeu dzacho mutengo wacho wakakwira zvisingambobviri. Pamwe chete nefertilizer iri kudhura zvokuti
hatina kukwanisa kunzwa kugurukota rezvekurima Dr. Enchias Masuka kuti tinzwe divi ravo. Asi munyori mukuru mubazi rezvekurima muzvina fundo Obet Jiri vakaudza bepa nawo reSunday Mail kuti vari kufara nekunaya kweita mvura zvavakati zvinovapa chivimbo kuti varimi vanogona kukohwa zviri nani. Asi mumwe womukuru wesangano re4H Foundation rinobatsira varimi richimboshanda nehurumende vaJohn Muchenje vanoti zvirongwa zvakaita sepfumbudza zviri kubatsira varimi.
Tinofara nekuti matinofamba munzvimbo dzakatekeshera varimi vedu vakanzwisisa vakatiridzira marimiro atinoti conservative farming methods repfumbudza anoenderana nemamiriro ekunze.
Gore rino kunonoka kunaya kwemvura mumatunhu akawanda kunonzi nevamwe varimi vakataura nestudio 7 kuchaita kuti vatsvage mamwe mabasa emaoko ekuti vatsvage chouviri. Nezuro kambani yeTobacco Industry and Marketing Board yakazivisa kuti minda yakarimwa fodya gore rino yakadzikira nezvikamu zvitanhatu nechidimbu kubva muzana kana kuti 6.7%. Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega imi zvamunofunga.
Mamuka sei kwa umuri yeZimbabwe kwa muri matima nenyika anokwasa ndi mfundisi moyo. Ndinoti muriko here hama dzangu dzimose vari ku KZN ku Durban uko KwaZulu-Natal nemvura iyi yatiri kuona ikuramba ichinaya yatiri kunzwa ikuramba ichinaya iri kupwanya dzimba nokuparadza zvivakwa nokuuraya vanhu vakawanda. Kuti vati vamwe vasati vawanikwa muriko here vana veZimbabwe kuna na Verelemu uko kuna na Pageti uko kuna na Emhlanga emudloti kwamashu Pinga Tongati, Satungwati Gairos in Zimbabwe, and Bressing on a Superazon of one, Tramba Sikhil Pomanamaru to Marukudinga, Akiro Zakanak, Anisom, Brazine, Mero, Nukote, Marwazu Matambu Zukarukunze, one name from Katimiri no Pass, Alkuamba, Swanda, Kanesis, and Furai Wondo, Kanesis, Wondo, my Ethiopic, Kanesis, Ethiopic, Madukum Pingas, Madukum Pingos, the Ways of Kasana, Kolila, Maria, Katimini, Kapo, with the Monarchy, the Machine of Kwana, Gudu, Mapras, the Kwana Ingros, who Ngodai mara kanyinzira vanhu vake uye futi muitiro zvakanaka dzambe zvina mata nokungochengetera kuna Jehovha mwatisapera tariro neupenyu zvinorema zvinorwadza asi tinobuda chete tirambe zvina mata nezvatinoita vanoita zvakasiyana siyana nokuchengetera Mwari wemu chitamen.
Masiro zvinhu zvashamata studio 7 vateereri vose studio 7 ndinokukwazisai nemuforomu kuru mugore chavatodai kupinda studio 7 apa ani handichahwisisi kuti chavangu ndiye utazoti ndiwe wadova mukuru kuna chamisa komombo mafonera mvura kuti adi dai masiyana naye kuti mwedu igadzikane zvemugara mutotaura zvachavangu izvo haangatoti semeze siyana nachavangu ndiraka kufonerai musamubvunza komadovinobva munangabo kuti koma fresh elefinazi anoitiwa rii
pamusoro haini ndanchiti dai vamboregawo mukomana chamisa hambotunga nokuti mukomana une chipo vanhu vezimbabwe ngatikoshese chipo chino mukomana chaigona kuzosvitsa nyika yedu parevhu rakanaka unogona kuzosvitsa nyika yedu parevhu rakanaka vanamunangabwa havadi kuti muite zvokuvata sokuti munovafunduzira kana muchida kuti vabve vanobva vanhu vaya asi kuti vanoda kutaupa navo zvakanaka
Pa studio 7, mazera sei hamadi vateereri nevashamarari mese. Ndinoda kuti tibatsirane panyaya yevarume ava vari kungobvongodza. Ndinofunga zano yakabvukura ichingoita zvainoita mabasa ayo okuuraya siyaiwo muzimbabwe ndiyo yanyanya kuite mbiri chaizvo. Kunyange kwese kwatakabvawoko takakura nayo isu zano tichiona mabasa ayo. Taikatanga umbo iso musoro wejongwe kuti jongwe ndiro rinotonga ipo paya. Ndopakanyanya kuipe zvinhu zvese. Baba sitarizai mone kwa yakinda nyika yacho havasi kuda kumboona munhu anosumudza musoro wese anosumudza musoro chete go bhati anenge akazodzwa hama dzinodikanwa akazodzwa anotopabuda chete David naGoriath vakatarisana Goriath anga ari mwana mudiki David anga ari munhu mukuru chaizvo kuti aitarisire kuti anokurira mwana mudiki saka patero kuona kuti anokurirwa ndoupi apa bhati zvakazodzwa hama dzinodiwa.
Makadiko vashamararo vestudio 7 inengiri gogo vemuzimbabwe zviri kuitika muzimbabwe izvi zviri kutishamisa kuti muzimbabwe mune vanhu vane rudzi rupi Nika dzese dzemuAfrica dzisatambozviona zviri kuitwa muZimbabwe. Iye zvino ana Chabangwa ava vabuda, minoti munhu akadzidza here, ane pfungwa dzakavandudzika here. Chabangu vada kuvhiringidza futi samonzora. Asi vanhu vakadzidza ende vane meso nepfungwa vari kuona kuri kuenda Zimbabwe. Havana tsitsi nekuraramo neraramo iri mukati meZimbabwe. Vanoda kungoparadza. ZANPF ibato rakapindira kuparadza. Izvo upfumo hwenyika zvicherwa vari kupa kune dzimwe nyika. Nyika ina marodzi, ina zvipatara, zvikoro zvese zvafa. Kana Chabangu ndopa vanotsigira zvinhu zvakaipa kudai. Vanhu vakadzidza maZimbabwe ndaana kudzidza mupfungwa. Mupfungwa chaidzo havana kudzidza. Ndini mushamara weStudio 7. Ndini mutereri weStudio 7. Togo vari muZimbabwe. Vari kurwadziwa nenyika yavo zviri kuitika neno rudzii ruri muZimbabwe, rudzii rusingaone nekufunga. NaChabangu vari kuda kuti nyika iparare. Ana Chabangu, zvaari kuita Chabangu hazviitwe. Zvese zviri kuitika muZimbabwe hazviitwe mune dzimwe nyika. Rudzi rwemuZimbabwe, vanhu vemuZimbabwe vanodzidzai pfungwa, makadzidza pfungwa dzenyu ngadzivandudzike.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika munyika. Asi vanoda kutumirwa nhau ngavaite zvekunyorera kunhamba idzodzi, kwete kutumira maaudio. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re-European Union nezuro rakaisa mutungamiri wechikwata cheHamas vaya hasinwa pavanhu vanopfurikidza mwero kana kuti terrorist list vachipomerwa mhosva yekuronga kurwiswa kwakaitwa Israel musi wa7 Gumiguru nechikwata chavo ichi. Izvi zvinoreva kuti kana vaine mari kana mimwe midziyo munyika makumi maviri nenomwe dziri mugungano iri zvinotorwa uye hapana vanobvumidzwa kuita bhizimisi navo. European Union yagara yaisa chikwata cheHamas pane vainoti vanopfurikidza mwero, asi muEU hamuna kubatana panyaya iyi sezvo dzimwe nyika dziri kushorawo Israel. Gurukota rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken nezuro vakasangana nemutungamiri wenyika yeRwanda vaPaul Kagame kumucheto wemusangano weWorld Economic Forum kuDavos kuSwitzerland. VaBlinken vakati vakaudza vaKagame kuti America yakagadzirira kutsigira nhaurirano pakati peRwanda neDemocratic Republic of Congo kuti pasaite hondo pakati penyika mbiri idzi dzisiri kuwirirana. Makateerera kuStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuchirongwa chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica. Nasi tiri kutarisa sarudzo dzekutsvaga achamirira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika muna Mbudzi gore rino. Musarudzo dzekutanga dzakaitwa mudunhu reIowa vaimbova mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump ndivo vakakunda. Dzimwe sarudzo dzechipiri dziri kutarisirwa kuitwa musi wa23 mwedzi uno kuNew Hampshire. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata muongorori wezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari muOhio vaTim Muringai kuti tinzwewo maonero avo.
maita basa wazuninga. Aiwa ano kuwe na kwa kaita mkuru edu former president wa Trump ku Iowa. Hakuna shwa kuno shamisa na uti raga gara jirati za pama polling egu Iowa acho aita ora kuti wangawari above 50%. Uye jie panga basi na muna aripeji kuna u anga kwanza kuwa challenger. Ma Republican cha iyo aendai funga kuti acha uya kuzo kuikwiza. Ana Paul Ryan wangawani mukano awana kuya nana Liz Cheney. Saka waripo acha andone acha wa misa.
Muri kuti wa Trump hapana anokwanisa kuva misa here murwenduru.
Wa Trump vane support inotyisa. Tirikurangarira kuti 2020 vakatora 75 million votes dzanga dzamboitwa muno America for a losing opponent. Saka hai vane ava vachiri kuatsigira and tinoziva kuti Iowa state yema Republicans. Saka izvozvo zvanga zvisiri zvazvo zvinoshamisa.
Kokumberu uko hapana zvimwe zvingashanduke here zvinogona kuzoita kuti va Trump vamire
kuti vachazowana munhu anenge anovachallenge pamberi apo. Inini chandava kuona kunge chichava mabreak avo inyaya dzavo dziri mumatare. Ndokuona kwangu kuti pamwe nyaya idzodzo ndo dzingangokwanisa kuva piringisha, asi pari zvino handisi kuona achavamisa.
Kana vakabudirira kukunda kuve mutungamiri webato ravo musarudzo dzemutungamiri wenyika, munoona vachizomisidzana zvakadii nava Biden vari kutungamirawo maDemocrats?
Vakazobudirira kuti vanono kwikwidzana nava Biden. Hei, agore rino kwakaipa nokuti tikuona kuti hondo iyi yeIsrael nePalestine inenge iri kuita kurudunura support yava Biden kubva kune vanhu vechiMoslem necollege educated women nevana vechidiki vanga vakatsigira bato remaDemocrats. Saka ipapo ndo panenge pachaita mangange. Tinoziva kuti isusu maelections mazhinji anodecidwa educated women, suburban women nemaindependent. Saka tinoona kuti 2020 kuti vaBiden vange vachikunda kuna naArizona nana Georgia vanga vari vana vechikoro vandabva kutaura nevamwe vemarudzi vanobva kune nyika dzakawanda. Saka ipapo ndo panenge pachange pachitariswa kuti achakunda pamaimmigrants nezvakadaro daro ndiani. Neimwe voti inofanirwa kunge ichitariswa ndiye maLatino kana maHispanics vanenge vanowedzerawo kuti tione kuti angange achipinda pamberi ndiani.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vachishanda nesangano reConcerned Citizens vari kuOhio, vaTim Muringai vange vari parunare neStudio 7. Ndatimbotarisa ye zviri kuitika mumitambo yemakwikwi eAfrica Cup of Nations ayo ari kuenderera mberi kuCote d'Ivoire. Vatsigiri vazhinji munyika vaine maonero akasiyana-siyana pakati pezvikwata zviri kukwikwidzana. Mitambo yakatambwa neZuro Burkina Faso yakarova Mauritania 1-0, Namibia ikarova Tunisia 1-0. South Africa yakatambawo ne Mali. Nasi kuri kutarisirwa mitambo pakati peTanzania neMorocco, uye Democratic Republic of Congo ichatatsuranawo neZambia. Tichange tichikupai zvichange zvichibuda mumakwikwi aya tine nyanzvi dzatinokurukura nadzo nezvemitambo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yange iri yenhau dzedu dzanhasi. Rimwe sangano rinomirira varayiridzi riri kukurudzira kuti paitwe nhaurirano yechimbi chimbi pakati pevabereki, varayiridzi, vakuru vehurumende nezvikoro kugadzirisa dambudziko remari ronetsa muzvikoro. Asi hurumende inoti vanotyora mitemo yavakadzika muzvikoro vacharangwa.
Tabata shika kumagumo echirongwa chedu chanasi ivai nesu zvakare mangwana. Ano kuoneka enye mfaro, ndini Evans Zeninga ndiri mu Washington DC. Ndokusiya imwina Chris Gande achikupa echirongwa cheIsiNdebele.
Kwa hizika atisenda bako VOA Ndebele.